kuti zviri kuitika zvekuti manhamba yavanhu vari kubatwa necovid-19 ari kuwanda kuzimbabwe hazvishamisi uyezve tanga takazvitarisira nekuda kwekuti mukatarisa nyika zhinji dzakatikomberedza nedzimwewo dziri kumadokero pari zvino vari kurwisana neyavari kuti third wave yecovid-19 zvinoita sekuti izvo manhamba atiri kutoona kuzimbabwe anogona kunge ari mashoma pane pachokwadi nekuda kwekuti tinoziva kuti pane dambudziko nenyaya yekutestwa kwevanhu vanhu vakawanda vanogona kunge vasiri nyaya yekutestwa saka tinotya kutoti nhamba inogona kunge yakatitikure kudarika zvataona manhamba ari kuripotiwa nehurumende uyezvewo tine urombo nekuti vamwe vanhu vari kurasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwechirwere checoronavhairasi.
Pamungati pamuri kuona pane dambudziko ndepapi Dr. Munatsi?
Tingangoti dambudziko zhinji ratiri kuona nderekuti iye zvino tinonzwa makurukota ehurumende kunyanyanya vanobata nezvehomwe dzemari vachitaura ivo kuti homwe yemari iri kufashukira ine mari yakawanda asi kufashukira kwehomwe hatisatanyatsi kuona pakubatwa kana kurwisana nedenda iri covid-19 nekuda kwekuti mukarangarira iye zvino nyika zhinji dziri kurwisana nekuti dai taona nhomba tikaenda kutarisa hedu pane dzimwe nyika tinogona kunge tichifunga kuti takaita zviri nani kudarika dzimwe nyika asi chokwadi ndechekuti hatisati tanyanya kukunda kurwisana nechirwere ichi dai homwe yemari iri kufashukira iyi yashandiswa kuti nhomba dzakawanda dzinokwana dzibayiwe.
Hurumende iri kuti iri kuedza matanho ose ekuti nyika inge ichiwana nhomba nezuro takawana kuchipinda nhomba 500,000 dzesinopharm kupera kwemwedzi vari kuti tiri kutarisira imwe nhomba inosvika 2 million. Zvii zvamungataura pamatanho iwayo?
Tingangoti matanho akanaka asi sekutaura kwataita nhomba idzi ishoma nekuti mukatarisa pakatanga denda iri kana mukarangarira kuti nhomba dzekutangatanga dzakauya musi wa18 February kuzimbabwe hurumende yakanga yakataura iyo kuti tinoda kuti pafezi yekutanga tibaye vanhu vakadai pafezi yechipiri tibaye vanhu vakadai hurumende yakakoniwa kubata matagets iwayo zvikurusa zvinoratidza kuti pane dambudziko dai hurumende yakanga yakwanisa kumhanyidzana nekuwana nhomba nenguva iripo vanhu vakanga vakatarwa kunzi vabayiwe pari zvino tingana taa kutaura kuti pamwe pabayiwa mamiriyoni mashanu kana mamiriyoni 10 tichienda mberi kuitira kuti chirwere ichi tikwanise kukurwisana nacho zvakanaka.